Nyaya amai mutetwa yange ichifanira kunzikwa nhasi asi izvi hazvina kuitika sezvo muchuchusi munyaya iyi vamichael mugabe vati vakawana mapepa echikumbiro chaamai mutetwa nguva yapera vatiwo vakanonoka kuwana magwaro kubva kudare ramagistrate nekudaro havana kukwanisa kunge vachipa divi ravo pachikumbiro chaamai mutetwa asi kunyange hazvo vamugabe vange vati vaikwanisa kupa divi ravo nenguva dzatu masikati nhasi kuti dare rizeve chikumbiro chaamai mutetwa na3 masikati mutongi wedare vajoseph musakwa vati muchuchusi fanira kupiwa nguva yakareba yekupadivi rake uye vati dare richanzwa nyaya iyi nemusi wemuvhuro rimwe ramagweta amai mutetwa vachris mike vanoti dare rapa muchuchusi mukana wekupadivi rake kuti rigoziya nyaya iyi nemusi wemuvhuro
vanomiririra hurumende vanzi vaunze mhinduro dzavo panosvika nguva dza 2 pm 2 pm dzisati dzasvika vanofanira kunge vaunza mapepa avo kana zvadaro musi wemuvhuro svondo rinotevera mutongi achazonzwa zvakare nyaya iyi anenge awana nguva yekuverenga mapepa akaunzwa nemagweta amai mutetwa awanawo nguva yekuverenga mapepa anenge aunzwa nevamiriri vehurumende ochizopa mutongo wake musi wemuvhuro
amai mutetwa vakasungwa nemusi wesvondo vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza mapurisa apo aisunga nekusecha mahofisi emutungamiri wehurumende vamorgan tsvangirai dare ramagistrate rakavanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso nemusi wechina richiti vaigona kutiza kana vakapiwa mukana wekuti vatongwe vachibva kumba kwavo tichakadai vamhike vaudza studio 7 kuti chikumbiro chekuti vashandi vemahofisi avatsvangirai avo vakasungwa nemusi wesvondo vabvise mari yechibatiso chichanzikwawo svondo rinouya
And for others, we're hoping that having filed this morning, the state will be in a position to respond by day end to enable the judge to also consider the papers in time for the hearing on Monday or on Tuesday.
Vashandi vemumahofisi avatsvangirai vanosanganisira vatavani mupofu nevamwe vakasungwa vachipomerwa mhosva dzakati kuti dzinosanganisira kuferefeta uori hwevamwe vakuru vakuru vehurumende vasina mvumo. Munemo nyaya vemasangano anoshanda akazvimirira varatidzira kudare ramagistrate kuRotten Row masikati vachikumbira kuti amai mutetwa vaburitswe mujeri vamwe varatidzira mukuru wecombined Harare Residents Association vamufundo mulilo avo vati dare ramagistrate ndiro ravi kushandiswa kudzvanyirira vanorwira kodzero dzevanhu.
The purpose of this demonstration is part of our campaign that we have started, which is the free Beatrice campaign and all the illegally detained activists. We feel outdone by the inclusive government that Beatrice Mthethwa has been illegally arrested and now detained. So we went to the magistrate courts because we believe that the magistrate court has become a dungeon where all activists are not given bail, but when they go to the high court they are eventually given bail. So we are trying to reclaim our courts, which we believe have been taken over by the elements of ZANU-PF and the state.
Kuratidzira uku hakuna kutora nguva yakareba sezvo mapurisa atandanisa vange vachiratidzira kunyange hazvo pamboita kukakavadzana pakati pevanhu ava nemapurisa hapana asungwa pakuratidzira uku. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Ndakamirira Studio 7 muHarare.